manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 26, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda, vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi abayiwa nhomba nhasi asina kuda kudomwa zita rake ati ange aine kutya kukuru asati abayiwa, asi iye zvino hana yake yadzikama.
Zvakanaka tindibayiwe as a nursing student, and vamwe veiji yangu havasi kuda kubayiwa. Sikana ngunoti ini ndikanobayiwawo zvinokwanisa kuencourage vamwe kuti vabayiwe, because so far hapana mabad side effects atati tanzwa nezvazvo.
Mumwe mushandi wezveutano asina kuda kudomwa zita rake atiwo zvakakosha kuti ruzhinji rubayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Social media iri kubudisa shoko kuti munhu ari 60 and above haakwanisi kubayiwa, munhu ari 15 years and below haakwanisi kubayiwa. Please, tinokumbira kuti munhu ngaabude mumba make aende anobayiwa.
Mumwe mushandi wezveutano anoti agutsikana pamusoro pamaitirwo ari kuitwa basa pakubayiwa kwenhomba.
Tingataure yatingati muchirungu social media kuti iri kubudisa yatingati unverified information enyaya yevaccination. Saka tinokakurudzire vanhu veruzhinji kuti aiwazve, imi munofanira kuteerera kureliable source of information kuno vandiwo kubazi reutano, kune nyanzvi zveutano.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano ati anoona zvakakosha kuti pamboonekwa kuti nhomba inoshanda sei kune vari kubayiwa.
Indikona sechunhu chichangotanga unenge une kakutya kaunenge wako mukati pemihana yako, asi ndaida kungomirirawo vamwe vatinenge vabayiwawo kuti vari kuzvinzwa sei after mazuva maviri kana zuva matatu, then tobva taona kuti pakanaka tochinda kunobayiwa.
Mumwe mushandi wehurumende anoti azviite kuti azvipire kubayiwa nhomba.
Yakabva kuChina. KuChina kwacho ndoko akanyanya kufa vanhu vakawandisa, asiwo maChinese acho ndovo kugadzira vaccine yeyo. Voiunza kuno kuAfrica voti vanhu vabayiwe. Vangavadi kutanga vatanga vaita maexperiments kana pamhuka kana kunyika kwavo first.
Mutauriri mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vati chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kufamba zvakanaka, uye havasati vanzwa zvakaipa zvati zvaitika kubva musi wachatanga.
Ndaka tendererawo kuManicaland province muri mudistrict reBohera paMurambinda Mission Hospital. Tichiona kuti zvinhu mishonga yakasvika here, zviro kwazvo mishonga yakasvika zvakanaka, uye vanhu vari kubayiwa here, vanhu vanga vachibayiwa zvakanaka vatingati mahealth workers paMurambinda. Handingati pane chatitanzwa, atingati maadverse events.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose vainge vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uko vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nacho chirwere ichi nezuro wakare. Chirwere ichi chauraya vanhu chiuru nemakumi mashanu nevasere, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana 35,994. Ndaka Mirira, Studio 7, Muharare, ndini safari njema.
Nyanzvi munyedze utano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti kushomeka kwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 pane vari kutarisirwa hazvisi zvinhu zvinoshamisa nekuti nyika dzose dziri kubaya vanhu nhomba kusanganisira America dzakasanganawo nematambudziko akadai asi vati mumasvondo anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobayiwa nhomba iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitorei nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyo kana kuti vaccine iripo iyo yeSinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabaiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzodzidzi dzino divide into two pakuti munhu anenge achifanira kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabaiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofana kuti isvitswe kune vaya vanofana kuti vabayiwe vaccine yacho, distribution yacho kungava kumaguta makuru kuzvipatara, vatingati vanobayiwa vatingati mafrontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano, uyewo vanoshanda mumasecurity sector vakaita semapurisa, semasoja, maprison officers navamwe nyangwe namapepeti venhau, majournalists vanotazwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda, ndo vatingati vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva, zvizvunhu nyore zvinongoti chatouya chitouyai, nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara, zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu, vanhu vanofanira kukurudzirwa, vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa nokuti hazvimanikidzwi munhu. Ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kuti kana asina kubayiwa hazowani zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekuudza vanhu kuti kudii chaizvo, Dr. Maida?
Vanhu vanotongodzidziswa kuti kubayiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abayiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19 hosaka panoda dzidziso nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamedia akasiyana-siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava yeSinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa, haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwe dambudziko zvakare?
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwasatani. Saka vamwe vanobva vafunga kuti kana zvakadero ina handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuJamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba vanogona kuzotadza kuwana mabasa muhurumende. VaMnangagwa vanonzi vakataura mashoko aya nezuro.
Haumaniki zvikubayiwa ichasvika nguva yekuti kana asina kubayiwa auwani basa. Kana usina kubayiwa haukwiri zupuko basi. Saka otoona kuti oita sei.
VaMnangagwa vanonzi vakati zvakare vanhu vasina kubayiwa nhomba iyi vanokwanisa kuzotadza kukwira mabhazi ezupuko, izvo zvashorwa zvikuru navaMavhinga. Studio 7 haina kwanisa kunzwa diri rehurumende pamashoko avamunangagwa. Asi vamavhinga vanoti bumbiro remiteme yenyika haribvumidze kuti vanhu vamanikidzwe kuita zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakanganisa kutaura kuti vanenge vasina kubayiwa nhomba vanozo imwa mabasa kana kurambidzwa kukwira mabhazi akafanana nezupko.
Sei muri kudaro?
Pane zvikonzero zvakawanda pautano zvinogona kuita kuti vanhu vasabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, kusanganisira kuti vamwe vanenge vairimo mumatenda akasanganisira utachiwana hweshura matongo vanenge vachinzi havafaniri kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kune vamwewo vanenge vachinzi nekuda kwezero ravo rinenge rava mberi kana kuti zvinenge risati rakwana havafaniri kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Semienzaniso, iko zvino tingabvunza kuti ivo vamunangagwa vakabayiwa here nhomba yekudzivirira COVID-19 kana vasina, nemhaka yei vasina kubayiwa?
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zviri pamutemo takatarisa nyaya yenhomba iyoyi yeCOVID-19?
Mukuru wenyika ngaatungamidze vana chiremba, vana mazvikokota vanoziva, vanotsanangurira vanhu, vodzidzisa nyika yeZimbabwe pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvisina kumanikidza mukati. Chakakosha kuzivisa vanhu nekuziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe kune vamwe vasingakwanisi kuti vapuwe kana kuti vabayiwe nhomba iyoyo nekuda kwezvimwe zvikonzero zviripo. Saka hapana rusarura rungaitwa kutyora kodzero kana zvonzi vasina kubayiwa nhomba havakwanisi kukwira mabhazi ehurumende yeZupco kana kuti havakwanisi kuti vawane mabasa. Hazvisi izvo, hazvina kutsarukana pasi pebumbiro remutemo renyika reZimbabwe. Kodzero dzinoti munhu wese ngaaremekedzwe kana paine zvikonzero vana chiremba vanoziva. Hazvisi zvikonzero zvingashambadzwa kunzi kune mhaka yei usina kubayiwa, nekuti zvinenge zviri pakati pachiremba nemunhu ari kurapwa.
Ava vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kujamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Asi vamwe vavasungwa navo vari nhengo nhatu dzeZimbabwe National Students Union vachiri muchitokisi. Godwin Mangulja anoti panyaya inotevera.
Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengo nhatu dzezinasu idzo dzange dzasungwa padare. Vamafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa epadare vakazoendeswa kuHarare Central uko vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezLHR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Ndazama kuvaudzawo kuti patori nemashoko akataurwa neZimbabwe Media Commission anotsigirwa nehurumende, anotsigirwa nawaponyat vanamutari wemapurisa. Ndikavaudza kuti mukangocheka nawo vanokuudza kuti position yakamira sei pakushandisa makadhi emuna 2019 na 2020. Asi vanga vasina, vandisunga vanga vasina naubonzwa izvozvo, vatongoinsista kuti kadhi rako rakaexpire, tipe kadhi chaiyo.
Nhengo dzezinasu dzinoti tapiwa naShechiriga, Liam Kanenga naNancy Njege idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbo vemunyori wesangano iri. Vamakomborero haruzirishe dzasungirwa nyaya yekufamba-famba padare zvisina mwero. Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti Guriro vapa mutongo kuti vaharuzivishe vagare mutirongo kudzamara national lockdown yapera mushure mokunge vatadza kuya kudare musi wa22 Chivabvu gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemitemo. Asi gweta ravaharuzivishe vaobeishava vati vaharuzivishe vakaenda kudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akati zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi uyu. Vati havana mufaro nemutongo wapiwa nedare nhasi.
Yabva yanzi mari yese yavakapa sechibatiso kuti vatongo vachibva kumba yabva yatorwa yabva yaenda kuhurumende unova mutongo unosiririsa watisiri kufara nawo tichatora tano ekuenda kumatare makuru ehaikoti kuti nyaya yakadaro itariswe.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vari kudzokera kudare svondo rinouya sezvo vaharuzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana nehange iri mudare nhasi.
Pane mawaranzi anokwana kuita maviri matatu abva abudiswa navamuchuchisi anotaridza kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi gore rapera rimwe chetero havana kuuya kudare mune imwewo nyaya yakasiyana neiyi. Vabva vabudisa zvekare nyaya yekuti gore rapera rimwe chetero havana kuenda kunozviratidza kumapurisa sezvakanga zvatongwa nedare as part of his bail conditions.
Mune imwewo nyaya vaimbo vegurukota rematunhu vaIgnatius Chombo avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu mastendi muHarare nekwazvimba zviri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Gweta ravachombo Professor Love Momaduku vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti vachombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapiwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa.
Changozoitwa ndechekuti vangozvawedzere imwe title deed, vane title deed yavakasarenda pane macharges avanga vainawo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kuSouth Africa vakadzoka kapfumbamwe. Zvichakadai, Zimbabwe Electoral Commission yazivisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti bato reZANU-PF radoma vaFrederick Shava naMai Dorothy Mabika kuti vatore zvigaro zvakasiyiwa muSenate nekushaya kwavasivusiso moyo mudunhu reMidlands naDr. Ellen Gwaradzimba kuManicaland. VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguve kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakacherechedza kusvitsa kwenhomba dzeCOVID-19 dzabayiwa vanhu mamiriyoni makumi mashanu panguva iyo vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana mashanu. Uwandu uhu hwakasvika mukati memazuva makumi matatu nemanomwe kubva musi watanga vaBiden kushanda. Uwandu uhu hwasvika pachidimbu chevanhu mamiriyoni zana avo vaBiden vakati vachabaya nhomba mukati memazuva zana kubva musi wavatoreswa mhiko semutungamiri weAmerica. Mwedzi uno makore matatu apfuura, chikwata chevarwisi cheBoko Haram chakapamba vasikana zana negumi pachikoro chiri mudunhu reDapchi muNigeria. Mumwe wevasikana ava, Lee Sharibu, achiri muhunhapwa. Asi vabereki vake vari kugara vaine tarisiro yekuti mwanasikana wavo acharegedzwa nechikwata ichi kuti ave munhu akasungunuka. Asi vabereki vake vanoti hurumende yemuNigeria hapana zvairi kuita mukuona kuti musikana uyu abviswa muhunhapwa. Kunyange hurumende yakati vamwe vemabhizimisi vavhure vachitevedza mitemo yekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19, vakawanda vavo vari kutadza kuvhura sezvo vasina marezenisi, magwaro ebazi reZimbabwe Revenue Authority pamwe nekutadza kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID here kana kuti kwete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kawanda vanoti vari kutadza kuzadzisa zviri kudikanwa nekuda kwekushaya mari sezvo vanga vasingashande kwenguva yakareba kubva gore rapera paivharwa nyika. Mumwe anotengesa zvinhu zvemagetsi vaJoram Shoshe vanoti mari dzemitero dzakawanda. VaShoshe vanoti vanofanirwa kubhadhara madhora zviuru makumi maviri vachiti havana mari sezvo vanga vasingashande nekuda kwekuvharwa kwenyika.
And moreover, tiri kuti isusu gore rakapera takabhadhara mashop license aya and we only operated for less than 4 months. Bozi gore resi rakapera takavhara, but we had paid more the full amount zandabhadhara mari dzese. Berino tatodyirwa futi dzimwe 2 months. Hatisi kuziva kuti mutungamiri wenyika achadii, achawedzera here kana kuti haasi kuwedzera. And tobva tabhadhara mari dzavari kutaura izvozvo. To us dzakatiwa dei uye zvadzakati wandira because tikuti takatisa kuoperator.
Mutauriri wekanzuro yechinoi vatichaona mulauzi vanoti marizines ava haasi kudhura vachiti mari dzemitero dzakazewa pakuumbwa bhajeti nevagari vemiguta.
Kwete malicense haasi kudhura. Ndinofunga kuti pose patinotisati taita budget redu tisatakwidza tinodaidza vese vanokodzera kunge varipo kubvira kumaresidency, mashop owners, mastakeholders edu ese. Zvokuti yakanyanya kwete haina kunyanya zvinhu zvatinenge takatogadzira mushure mwekunge tawirirana nevemashops.
Vamulauzi vanoti chinoshamisa ndechekuti vanhu vanobhadhara mari yemidhuri inodarika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwedzi wega wega asi vanodhurirwa nemari inoita madhora zviuru makumi maviri emari yemunyika inobhadharwa kamwe chete pagore. Nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimirira muchinoi vachipa vanhu ruzivo munyaya dzemitero vakazibheti madzivanyika vanoti mari dzemitero hadzina kuwanda asi kuti hunhu hwevanhu hwekusada kubhadhara mari dzemaresidensi nemitero hwazara munyika. Vamadzivanyika vanoti chimwewo chinoita kuti vanhu vasade kubhadhara inyaya yekuti havaone kushandiswa kwemari dzavanenge vabhadhara.
Chavanoona navawanda vanonyunyuta nemashandisiro anoita mari dzavanobvisa setax zvavanozowana nezvino zvavanobvisa hazvienderani. Takaona kuti vanhu vanorwadziwa nekuti mari yavanobvisa nezvainozoshanda in return hazvina kufanana semenzaniso kanzuru yatiri yechinoi. Izvozvi munhu anomanikidzwa kuti anofanira kunge ane resiness asi mamwe mapremises aakolekte mabhini mamwe dzimwe nzira dzatofambisa nyemwe nemuchovha yatinenge tinayo dzakashata. Uchiya kubasa uchiva nemuchovha yakashata moto yako yafa but unosvika uchina kanzuro yakamira ichitibhadhara resiness.
Vamadzivanyika vanoti kanzuro yechinhoi inofanirwa kubvumidza kuti vanhu vabhadhare mari muzvidimbu pagore.
Mukushanda mutero inenge iri shoma mari inonzwisika asi dai vainotendera kuti vanhu vabhadhare mutero pavanokwanisa kana akanga kotali kana achidawo license nekukasika kubhadhara nokukasika zvaibatsira vanhu nokuti imwe chalenji yatinayo ndokuti senyika yedu yezimbabwe kubva gore rapera muna March takanga tiri malockdown asingaperi. Izvozvi takatanga gore tiri malockdown munhu ari kunzi adzokere ada kutesta covid apedza kutesta vashandi vake secovid anofanira kubhadhara resiness rese in full. Akasadaro vakomana vemutemo polisi inonge ichimutevera ichida kumusunga.
Pamutemo wekanzuru munhu anofanirwa kubhadhara mari yeresinesi yose asati atanga kushanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nemabasa avo munguva ino yeCOVID-19 vanoti vari kutambura zvikuru sezvo vasina chekubata. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakarasikirwa nemabasa valakumoyo vanoti ivo nemhuri yavo vave kudya kamwe chete pazuva kubva pavakasiya basa kukambani yavaishanda saplamba. Vamoyo vanoti basa ravo rinokwanisa kuraramisa mhuri yavo asi iko zvino havakwanisi kuenda kunoita basa iri sezvo vasina tsamba inovapa mvumo yokuenda kunzvimbo yavanenge vadaidzwa.
Ramboshanda ku Old Mutual for 10 years tavatazo retrenchwa. Saka iye zvinezvi COVID yatidzorera pasi nekuti hakuna kwatinofamba tichienda vanenge vachida tsamba. Haiwa COVID yatiwisira pasi. Mararamiro yacho ndeyaiongoti kutambura. Kutambura takatokanzira mamwe mamus yataidya. Saka iye zvinezvi takutodya once.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri muzvare Melissa Jairosi avo vane degree reengineering vanoti vakapererwa nebasa munanyamavhuvhu gore rakapera pakambani inoita zvokuvaka. Vanoti nekushaya chekuita vakafunga kuita basa rekutengesa hembe dzemumabhero nemuriwo wavanotenga kumbare sezvo vari kushaya basa ravakadzidzira kuEngland.
Palockdown yekutanga takangotanga zvingonzi tizi maessential services. Saka inini pareception ndandisisiri needed. So taambotanga chimbobhadharwa first 3 months then obva vatatisha kubhadhara bva muna May and also Badar. And then in August, Boba Taka chose on the Junior Mabasa Kusisina Saka by Papo, Vanangotanga Kungo Tenge Sound, Tunim Sika Wango Kumbako Pamba Pango.
Mumuim Zimai Amai Mariana Makuya Navanoti. Waka Miss Wabasa Wachango Tanga Kupuya Kukumbakuavo, so put in Dizzo Zaveko Varara Missa. As Vanoti Pizimis Radzikira no Kuti, Vanwavai Tenge Sera Huku Izi, Kuma Hofisi Emuguta, Waka Miss Waoma Basa. Uye mahofisi makuru akavharwa kubva gore rakapera.
Huko apa ndaienda kunotengesera maofisi. Saka manje iko zvezvi hakuna vakawanda vari kutengesa muchaoni macho. Huku dzacho nengwa kungotengesera vanhu vashoma-shoma kumba. Ende vanhu vacho vari kumba vacho vachinje vachavasukenda kubata.
Muzvare Dadisai, mudzi wepasi, vanoti vakadzingwa basa muchitoro chinotengesa zvokudya nembatya. Zvokuti vave kushanda mumba memumwe mudzimai ane takshop pamba pake. Asi vanoti Maria vanotambira haisi kuvakwanira nemhuri yavo.
Ndaishando basa remusupermarket, but iko zvinezvi paka ipa chatombokwanisana kuti tiwane kushanda kwachona kuti tichengete mhuri dzedu hazvichatoiti. Iko zvino takungoitawo zvekungoshandawo mudzimba kuti tiwane mari dzekuchengeta mhuri, haisi kutombotikwanira mari yacho.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Gift Mutasa vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro nehurumende kuti pawanikwe nzira dzokubatsira vanhu vane mabhizimisi akaparara uye nekubatsira vanhu vakadzingwa mabasa
nenyaya
yeCOVID-19 iyo yakavharisa nyika.
Panoda kuti paitwe paiswe mari yekubatsira vari kutambudzika. Panoda kuti paiswe mari yekusumudza vane mabhizinesi madiki vasingachatogoni kusumuka nokuti mari dzavo dzakatopera mukudya munguva yakavharwa nyika. Panoda mari zvekubatsira mabhizinesi kunyange makuru akakanganisika ndambotaura akaita sematourism, transport nemamwe maservice sectors. Vanoda kubatsirwa zvinhu izvozvo zvisikasaitwa pakati paitwa hurukuro dzakadaro nyika inotadza kumuka zvachose.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakarasikirwa nemabasa avo nekuda kwecovid-19. Hurukota revashandi nemagariro evanhu akanaka Professor Paul Mavima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende ine hurongwa hwekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa avo munguva ino yecovid-19. Asi masangano anomirira vagari pamwe nevashandi munyika anoti hapana ruyamuro rwuri kupiwa vanhu nehurumende kuti vabatsirikane munguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose munguva ino yekurwisa dambudziko recovid-19.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kilohertz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kilohertz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yecovid-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa asi vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri. Ndosangana nemi zvakare mangwana.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.